mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina 8 gumuguru 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi
tinotambira nomufa danho ratorwa nedare repamusoro kuti ripe freedom kana kuti rusununguko kuna muzvare Johanesburg
dare rehigh court rinotora mutongo wekuti mumiriri weHarare West muparamende muzvare Johana Mamombe vaburitswe mujeri.
The American people have witnessed what is the greatest failure of any presidential administration in the history of our country. And here are the facts.
Vatevedzeri vevaviri vari kukukwidza musarudzo dzokuita mutungamiri weAmerica vanotashurana mudibeti mudunhu reUtah. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere checovid-19 muzimbabwe vachingove mazana maviri ane makumi maviri nevapfumbamwe 229 vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave zviuru zvinomwe zvine mazana mapfumbamwe ane gumi nevapfumbamwe 7919 nezuro vanhu vana vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe uye vose vakabata chirwere ichi munyika vapora munyika vanoita zviuru zvitanhatu zvine mazana mana ane makumi mana nemumwe 6441 mutongi wedare rehigh court Justice Esther Muremba nezuro vakatora mutengo wekuti mumiriri weHarare West muparamende uye vari nhengo yeMDC Alliance muzvare Johana Mamombe vaburitswe mujeri rechikurubhi mavakange vakakandwa vakamirira kuonekwa navanachiremba gweta ravo vaJeremiah Bhamu vakaudza Studio 7 nezuro manheru kuti muzvare Mamombe vakange vatoburitswa muusungwa uye vakange vatove munzira kuenda kumba naamai vavo muzvare Mamombe nevamwe vavo vanoti muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova vari kupomerwa mhosva yokunyepa kuti vakapambwa vakashungurudzwa mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Mhlachwayo vaudza Jonga Kandemiri kuti sebato vatambira nemufaro kusunungurwa kwamuzvare Mamombe
zviro kwazvo zvataura justice izvozvo kuti dare repasi rakaresva ndokuresva kukuru pakaitika nekuti hakuna pasi pezuva panonzi munhu achirwara anoendeswa kujere tinozviziva kuti kujere ndekokupanisa vanhu vanenge vaita mhosva kujere ndekokuisa makororo mbavha vanoita corruption nevanotora mari dzevanhu mari dzecovid ndovanoenda kujere vanorwara vanoenda kuchipatara zvaifanotoita hurumende ndezvekuisa muzvare Johana Mamombe kuchipatara chepamusoro kuti vanyatsoongororwa zvakanaka nekuti muzvare Johana Mamombe haangosi munhu nje asi anomirira vanhu vazhinji munyika yezimbabwe saka tinotambira nomufa danho ratorwa nedare repamusoro kuti ripe freedom kana kuti rusununguko kuna muzvare Johana Mamombe
saka zvaakureva here kuti havachaenderera mberi nekuonekwa navanachiremba vakanga vambonzi nehurumende vaonekwe navanachiremba vaviri vari mujeri
izvo ndofunga dare ndorinonga richizotaura zvekuoneka asi isusu tinokurudzira kuti vanhu vanofanira kuve vane freedom kana kuti vatenderwe vanopiwa vaoneke navanachiremba vavanoda ndofunga ndozviri zvakanyorwa zvakanaka muconstitution yedu yatakatenderana savana vazimbabwe ndonofananga iripo kuti kana munhu achinga asungwa anowana kuita raanoda kana munhu achinga arwara anobvumidzwa nemutemo kuona chiremba waanenge ada iye waasarudza iye ndozvatinofanira kuzviitika izvo kukedzana izvi.
Saka ivo muzvare Mamombe vanoti vanga vachibatwawo sei pavanga vari muusungwa imomo?
Munoziva vanhu vakawanda vanoita vatongerwa venyika veMDC Alliance vanonzi vasungwa vanoenda kundopuwa majekiseni anobayiwa asikazikanwi zvii zviripo. Munozviziva zvakaitika kune vakawanda vakabayiwa nemajekiseni asiri kuzikamonzi chii chakavabaya. Muzvare Mamombe zuva rekutanga ravasvika kuchikurubhi vane jekiseni rinonzi rakauya kwavari vachizi chikubaya. Apa vanga vabviswa kuchipatara kwavanga vachirapwa zvakanaka vakashingirira kuramba kubayiwa nejekiseni ravasikazivi. Vakati aiwa, ini ndabva kuchipatara handina kubayiwa jekiseni rakadai, kubayiwa futi jekiseni. Saka vakazvibata kuti zvatanga kuti zviya.
Saka pari zvino muzvare Mamombe vari sei?
Muzvare Mamombe musoja wehondo. Vari kutodzira isu nevamwe vese veZimbabwe kuti chimurenga ngatiende mberi vachitotsigira zvakanyanya dingindira redu regore rino rekuti ngatiunganidzanei, ngatitenderanei, ngatibatanei kurwa kuti tione hurumende yeruzhinji, hurumende yejekerere. Asi sekuziva kwamunoita kuti pakamanikidzwa muzvare Joana Mamombe kuenda kujere vanga vatori muchipatara kuburikidza nekurwara kwavakaita nekupambwa kwavakaita zvisiri pamutemo nevasori.
Avo vange vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshayo vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vatevedzeri vevaviri vari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica vachangopedza kuita gakava kana kuti vice presidential debate range rakatarisirwa zvikuru pasi rose. Vange vachiita debate iri ndiamai Kamala Harris vebato reDemocratic Party uye vari seneta vedunhu reCalifornia nevakadomwa kuve mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaMike Pence vebato reRepublican Party. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Gakava iri raitirwa paUniversity of Utah kuSalt Lake City. VaPence naMai Harris havana kutora nguva vasati vatanga kutatsurana nenyaya dzakawanda kusanganisira iri kunetsa muAmerica nepasi rose yechirwere charura cheCOVID-19. Amai Harris vanhu vamudzimai mutema wekutanga kuita gakava vachikwikwidza musarudzo semutevedzeri wemutungamiri wenyika vati mutungamiri wenyika vaDonald Trump navaPence vatadza kutungamira mukurwisa chirwere cheCOVID-19.
The American people have witnessed what is the greatest failure of any presidential administration in the history of our country. And here are the facts.
Vanhu vemuAmerica vasati vamboona kutadza kutungamira kwakadai panyaya yekurwisa chirwere zvapa kuti vanhu vakawanda muAmerica varasikirwe neupenyu.
We're looking at frontline workers who have been treated like sacrificial workers.
Asi vaPence vati hurumende yavo yaedza nepose painogona napo kugadzirisa dambudziko iri uye matano ayatora apa kuti vanhu vakawandisa vasatofe.
I want the American people to know that from the very first day, President Donald Trump has put the health of America first.
VaTrump kubva avanzwa kuti chirwere ichi chave kupararira vakabva vamisa vanhu vemuChina kupinda muAmerica. Izvi zvakatipa nguva yekugadzirira kunyangwe vaBiden vakapikisa danho iri vachiti raive rusarura.
Now, Senator Joe Biden opposed that decision.
America ndiyo nyika pasi rose ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere cheCOVID-19. Johns Hopkins University yemuAmerica inoti vabatwa nechirwere ichi muAmerica vadarika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana mashanu kana kuti 7.5 million. Vafa nechirwere ichi vadarika zviuru mazana maviri negumi nerimwe kana kuti 211,000. Panyaya yeupfumi, vaPence vati hurumende yavo yakwanisa kumutsiridza upfumi.
When President Trump and I took office, America had gone through the slowest economic recovery since the Great Depression.
Patakapinda muofisi, ini na vaTrump takashanda kugadzirisa upfumi, uye mhuri dzakawanda dzave kutambira mari iri nani. But Biden vakasarudzwa vachawedzera mitero yenyu.
The average American family of four had $2,000 in savings and taxes.
Asi amai Harris vati upfumi wananga kumawere.
On the issue of the economy, I think there couldn't be a more fundamental difference between Donald Trump and Joe Biden.
Panyaya yezvoupfumi zviri pachena kuti pane musiyano pakati pava Biden nava Trump. Va Biden vanotarisa vashandi, asi va Trump vanotarisa vakapfuma chete. Ndosaka va Trump vachiti vakapfuma vabhadhare mari shoma.
The strength of the economy based on how rich people are doing, which is why he passed a tax bill benefiting the top 1%.
Dzimwe nyaya dzakurukurwa dzine chekuita nenyaya dzekuchengetedzwa kwemukati menyika, uye nyaya dzerusarura ganda runonzi nemadhemocrats runofanira kugadziriswa sezvo vatema vamwe vari kuurayiwa nemapurisa dzimwe nguva vasina mhosva. Asi vemarepublicans vanoti pane zvimwe zvikwata zvakaita sechinonzi Antifa zvavanoti zviri kukonzera kusagadzikana nekuita mhirizhonga nekukanganisa mapurisa kuita basa ravo. Pazeiwawo nyaya dzine chekuita nekudyidzana nedzimwe nyika uye mabasa anoitwa nemutedzeri wemutungamiri wenyika. Vachipawo pfungwa dzavo pagakava iri, vatakawira kapikinyu avo vari muMaryland muno muAmerica vati gakava iri ranakidza kudarika rekutanga rakaitwa nevari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika vaDonald Trump navaJoe Biden.
Gakava ranga richiteerereka, vese vari kugona kuzvimiririra. VaPence vanovakamirira vaTrump vanga vari kugona kutaura kupfuura zvakaitwa navaTrump. VaKamala Harris avo vanga vakamirira vaJoe Biden varatidza zvekuti vachange vachitonga zvinongwaro.
Vanotungamira bato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe vanotivo magakava anoitwa muAmerica akakosha zvikuru nekuti
itsika yakanaka zvikuru. Yakakoshera pakuti kuzvipira kuvanhu veAmerica vanenge vachizoshara mutungamiri wenyika. Nerumwe rutivi, vanhu vanokasira kuziva zvinogonekwa nomunhu kana vachihwa hurukuro dzichiitwa pachena. Zvichibva muromo momunhu nomusoro momunhu zvinotaridza udzamu hwokuziva basa kana kusaziva basa.
Magakava aya anorongwa nekomisheni yakazvimiririra inonzi Commission on Presidential Debates, uye anga achikokerwa nhasi nemutori wenhau webepanhau reUSA Today Susan Page. VaTrump navaBiden vakaita gakava ravo rekutanga musi wa29 Gunyana. Vari kutarisirwa kuita gakava rechipiri kuMiami musi wechina svondo rinouya, ndokunge vaTrump avo vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 vave kunzwa zvakanaka. Gakava rekupedzisira pakati pavaTrump navaBiden riri kutarisirwa kuitwa musi wa22 mwedzi uno zvakare paBelmont University kuNashville. Sarudzo dzichaitwa musi wa3 Mbudzi, kunyange hazvo vamwe vanhu matunhu akawanda vatotanga kuvhota. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Zimlife.com inoti dare rehigh court nezuro rakapa mutongo wekuti muzvare Joana Mamombe vasunungurwe kubva muhusungwa. Jaji Esther Muremba vakati mutongo wamagistrate Bianca Makwande avo vakati muzvare Mamombe vaendeswe muhusungwa kuti vagoongororwa zvepfungwa vakapindira mukodzero dzamuzvare Mamombe. Herald rine nyaya pamusoro pemuzvare Kotozankupe nevamwe vavo vanodarika gumi vakagadzikwa senhango dzeparamende dzikasavu. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Maswera seiko pastudio 7 apo. tirikuno kuchegutu mvura iri kunaya zvikuru tirikungoshamisika nevari kungotauravo vealainza varikungopopota vachingopopota chavanopopota hatizivi kuti vari kupopoterei zvinhu kuoma kwazvo ndiona kunongoita zvikonzeresa kuti zviome asi usingazivi kuti ndiri kuzvikanganisa ungotuka mutungamiriri wenyika unangagoringoti vakazoipa vakazodai kuiwe dai wanga uriwo kutungamirira waizvionawo sei hapana munhu anogonera munhu zvese zvimwe anogonawo zvimwe achitadza saka ngatingosei kupopota mudzoke kwamwe kupopota muri kutizogadzirisa nyika yedu tiri pamwe chete
manheru akanaka pano pastudio 7 ini ndinoda kubvunzawo panhengo dziri kunzi dzagadzwa kupalamendi vakamirira vari maMP ndikudawo kubvunza kuti zvamusina kutaura kuti zvavagadzwa vari 10 uyu akamirira constituents iyi uyu akamirira constituents iyi uyu akamirira constituents iyi toziva seiko kuti vanhu avakambomiririra vanaani vakamirira which constituents yavakamiririra ndozvatiri kuda kuziva kwete kungogadza vanhu muparlamendi vasingatauri kuti nhinga agadzwa but akamirira constituents yakati nhinga agadzwa akamirira constituents yakati chatiri kuda kuziva isu da kuziva kuti vaakamirira which constituents vanhu vari kunzi vagadzwa maMP member of parliament zvinoreva kuti uri member of parliament toda kuziva kuti in which constituent ndo dzatiri kuda kuziva kuti vagadzwa vakambomiririra constituents ipi ndo pane mubvunzo wangu ipapo kuda kuziva constituents dzavagadzwa vachinzi uyu achamirira kana matebeleland kana what kana Harare South or what ndo zvatiri kuda kuziva izvozvo kuti vakambomirira maconstituents api vanhu ivava
akaumbwa lines kupewa ngaasisipo kare hatozivi kuti mapato akaumbwa palines akaubatana mapato mangani hatozvizivi asi yane nazvo nyangwe Chamisa akapinda pasipevhu tinopinda pasipevhu nyangwe pati yake kanzi muti tomirana Chamisa takaenda kucongress tikatonoita congress yedu tikatopedza kare tikapinda Chamisa as a president asi yane nezvokuda kuti kukumbidza pamusangano wedu takatarisira kuenda kukenani naChamisa toti Chamisa chete chete
makadiko vestudio 7 notenda ndaudzoinza munotipa dzechokwadi vari kusouth africa vanongopopota asi panonzi vanhu indai munovhota muzimbabwe mudzokereka vanhu ivavaka havadzoki vanhu ivava asi vanongopopota ndo vari kumperi kutaura vanhu vemusouth africa ndova munongoisa maodio yavo everyday nokanda ichivanzwa zvangu asi kuti vadzoke kunzi indai munovhota havadzoki asi vanhu vachingopopota zvazodai zvazodai meno asi mazimbabwe ari musouth africa madzoka kumusha mazuva ekuvhota chaichaika tikavhota ichaizvo chaizvika zvinhu zvonaka vakomana kwete kungowawata kwamuchingowawata south africa
vashamari vesevedziri vestudio 714 nhau dzinoitika muzimbabwe nokuti kwava unomukana wekuti titaurewo pastudio 7 ini nhau yangu irivo pakuti vamunangagwa nepati yavo havazwivi vamwe vanozvizira ivona zvinonakirwa neshona yapresident Chamisa yekuti hakuna anogerwa asipo haei chokwadi vasakose kudiwa nevanhu munhu anoda munhu anomuda chero ngaya zvingakuvhotwe everyday zano inosara yakamire pachena pasina vanoivhotera tinoti zvakupe kumarara kupe haana chanzi ikaite nyika inotongwa nemudzimai hakuna hakuna ndinotenda ndini ndinoitwa alex chibida madienga ndiri kuno johannesburg road sound fisher
dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakateerera tumirai mazvo enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Vatiriri ve Studio 7 vanotibata pamasaisai e-satellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisa kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band ne C-band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitwa neChina muCambodia. Hurumende yeAmerica yakanangana nekurwisa uori huri kuitwa neChina mumabhizimisi ichibiridzira zviwanikwa zvenyika dzakawanda pasi rose kusanganisira Cambodia. Ofisi yebazi rezvemari muAmerica yeUS Treasury Department's Office of Foreign Assets Control yakatemera zvirango kambani yehurumende yeChina yeUnion Development Group kana kuti UDG zvichitevera kubvuta nekuparadza kwayakaita minda yevanhu vemuCambodia kuitira kuti ivake zvivakwa pasi pechirongwa chayo cheDara Sako Development Project munzvimbo idzi. UDG yakaiswa pazvirango pachishandiswa mutemo unopa mutungamiri weAmerica masimba ekutara mutemo weExecutive Order 13818. Mutemo uyu wakashandiswa mukuzadzisa zviga zvemutemo weGlobal Magnitsky Human Rights Accountability Act kutemera UDG zvirango. Izvo zvinobata vanotyora kodzero dzevanhu vanoita zveuori pamwe nevatsigiri vavo. Minda yakapiwa UDG inopinda munzvimbo inochengeterwa mhuka yeBotum Sako National Park, inova nzvimbo ine zviwanikwa yakachengetedzwa uye inogona kupiwa kana ani zvake pachishandiswa mitemo yakakosha yemuCambodia. Kuti UDG itore nzvimbo iyi yakazvinyoresa sekambani yemuCambodia inotungamirwa nechizvarwa chemuCambodia, asi mukati memakore matatu yapiwa minda iyi UDG yakazvivandudza kuve kambani yekuChina ikaramba ichishanda pasina zvakaitwa kwairi. China inoshandisa zvirongwa zveUDG muCambodia kuitira kuti isimbaradze zvirongwa zvayo zvehupfumi pasi rose. Zvirongwa zvinotsigirwa neUDG zviri kubvisa vanhu vemuCambodia muminda yavo uye zviri kuparadza zviwanikwa nezvakatikomberedza kuvhiringa upenyu hwevanhu vemunharaunda. Zvose izvi zvichiitwa vanhu vachibatwa kumeso zvichinzi zvakanangana nekuvandudza Cambodia pamwe nekusimbaradza kushanyirwa kwenyika iyi. Sezviri kuitika nguva dzose, chirongwa chehurumende yeChina cheOne Belt One Road chinoshandiswa neChina mukuzvisimbaradza, asi vanhu vemuCambodia vasina chavanowana. Ichishanda nevaimbove mukuru wemauto muCambodia Vakun Kim, mauto emuCambodia akabvisa vanhu muminda zvechisimba kuitira kuti chirongwa cheDaka Sako chitangwe. Vakim vakabatsira UDG kuti iwane minda iyi vakabhadhwa mari yakawanda. Kanzuru yemakurukota emuCambodia yakaudza UDG kuti imise kupunza misha yevanhu nekutora minda yavo, asi UDG haina kuteerera izvi. Vakim vakambotemerwa zvirango neAmerica muna zvita 2019. America inoti icharamba ichitora matano anorambidza China kutora zvisina mwero upfumi hweCambodia nepasi pose, uye ichaita izvi ichishanda nemadzisahwira ayo mudunhu riri kuChamembe kwakadziva kumabvazuva kweAsia. Ayo ange ari mashoko anoburitsa pamire hurumende yeAmerica. We'll be right back. rinobva kuna Rex Ravanye moya moya sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dare High Court rinotora mutongo wekuti mumiririri weHarare West muparamende Muzvare Johana Mamombe vaburitswe mujeri. Vatevedzeri vevaviri vari kukwikwidza musarudzo dzokuita mutungamiri weAmerica vapedza kutashurana mudhibheti mudunhu reUtah. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.